Mangwanani akanaka vatereriji nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 nyamavhuvhu 2023 zuva resarudzo muzimbabwe makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatimo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini because ndinofanira kuona pamanifesto avo for the first time ndichiparticipate so ndirikunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekerere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganya kundinakidza sekuti ndiri kuvhota kuti zvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakukwanisa kuti zvibudise nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndiri kushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira munyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekuruka zvakaita pasina kumhirishonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro iri ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nemaq ngaangoramba wari muq imomo.
Mu mukuru we project vote 263 vaya ngasen matete vakurudzira vavoti vane nhare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera
kurudzira kuti izvinezvi zvazvara nhasi zvikamangwana ingai mchicheka mumatsai kuti ari mapolice station api chasa kodhi yesitatu 56 hash inosanganiswa nezek minge pamufa unge muchivhotera muri musatambudzika
nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe electoral commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511 hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzek kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishin iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri varodney kiwa ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyange vavari kuvhotera vakasabudirira Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018 mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC Vuso Mhlanga anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo anovimba kuti bato rake richakunda
zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira asi pane zvinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo nenhau yokuti semunhu akaendawo kuchikoro anotasokuti kana achinge abvawo kuyunivhesiti anoonawo basa anoonawo basa kuti anokwanisa kuzviriritira nekuzoriritirawo mhuri yake ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yendogarawo nayo asi zvisinei hazvo zvinenge zvangobuda musarudzo ndozvendichangotambirawo ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirwo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari
mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru muzvare Rosemary Murwisi vezanupf vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya
zvekukundwa zvanione tichikundwa because we campaign takakampena zvine musindo saka zvekukundwa tinarine kukundwa sevanhu veleadland isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa napurezidendi wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera ndichinzira vanhukadzi vese nevauganda zvevanhu vakawanda kudaro
mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuharare avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo
after my elections life goes on and chero anenge apinda as youth we should know kuti sisu we have a longer life to live than vakuru saka ukada kuzodira kuzobongozozo kana kwaita zvenharo unogona kugurira upenyu hwako panzira saka chakakosha kungoaccepta then waaccepta uita zviripo tikutsvaga zvakatongwa vhangwa
mukuru wesangano rezimbabwe election advocacy trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino
chekutanga vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa pane vachabudirira chechipiri takatangana nezek zek ngaite basa ravo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta panenge pari kuitwa zvekubirirwa saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mumastreet takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu chinova chiitiko chinosuwisa
hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba varodney kiwa uye navautoile slaigwana vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo asi mutauriri wemapurisa vapaul nyati vaudza studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira
vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo nyika yedu inoramba iri peaceful tinoda isusu peace munyika kuti develop
Ipapo sarudzo dzemutungamiri wenyika vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe Kabuyani vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza 2018 vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadzirira nigadziriro yavaona yaitwa neZimbabwe Electoral Commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi
ayo atari zvino mukoma tirikuona vhiki yagadzirika nekuti tirikuona matende apichiwa vanhu vavapo mapolisi officers avapo mapresiding officers avapo saka tirikuona senge vhiki inenge yagadzirira
imi muri mudunhu regokwe Kabuyuni inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai
ya ichokwadi chekutaura kwamuri kuita mhirizhonga kubva atotanga kampeni yedu ndivangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuward 29 uko kwakasunga kampeni manager werimeboka wecitizens coalition for change akasunga anemhosva yekuponerwa nzi adambura mapostcard saka izvozvi akavharirwa haasati atonga akanyina bhiri yake saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvizvi kubve kukabiri kuward 29
imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota ndekekutanga here aka kuti munge muchivhota
akakare chechipiri muchivhota ndakatanga kuvhota 2018 saka aka ndechipiri
muri kunzwa sei kuvhota kechipiri
ndiri kunzwa ndakasununguka especially paelection yegore rino taitoenda tese sevechidiki tosarudza nekuti kuvhota iright ikodzero dzedu saka hande tese tinosarudza vatungamiri vatinoda
tichitarisa zvamakavhota tarisiro yamakaita muna 2018 pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira
tikatarisa paelection ya 2018 sekuvhota kwatakaita takavhota tichitarisira zvatinotarisira but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakagadzisika saka ndo zvinova zvinotirwadza ndozvokare zvandinoti paelection yegore rinoiri ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka ramangwana rakajeka tiri tasarudzawo muti vatungamiriri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanotiitira zvakanaka nekuti ndivo vatinenge tasarudza isichemechidiki
imi pavane zvakawimbiswa musarudzo dza 2018 zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro
zvaizvozvi mukoma handingakurevererei nhema handina budiriro handati ndaona akatarisa rodhi chaiyo yegokwe tuchitekete zvairi anongova mapotiozi ukasimuka kunobata rodhi yetitembo kubva pachitekete kunobata tiitembo hazvitofambiki huruva dzega dzega ukabvapo kuenda kunonzi kutaura mwata kana kuti kutikwiti hakutofambika anongova makomba kubva panembudziya pachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi nosekanguva yezvizapa kubreki tisina mari kucidhivhetiva vashandi vakamirira mari dzavo but pasina tiri kubuda saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva especially pakliniki iri pedzo nechikunoko ndeye gavhenment saka gavhenment ikoko hakuna mishonga saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa pane inonzi semwa maini mudunhu mandiri hapana yakavharwa hamene yavanotaura yavharwa maini iyoyo saka ndopataitarisirawo kuti sekurindisa kwavakatiita kuti vatativhurirawo maini iyoyo otherwise taikwanisawo kubatsirika but hapana chati chabatika zvaizvozvi zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi zomba hai zvese nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvoyazvo hapasina pachikoro
avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe Kabuyani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Mawazi ngapindi mkumana tipina mbalum doksi zoti uruisa iksa ako pa uchi triple C natenda pa studio 7.
Makadini makadini na mkoma kwa tukutosha msika kutiday before maneru kuendezi kwa magezi kuma boxi ni mapepa zora na emurima tukutosha msika kutima geta enda telikuno kumash east kuma geta anu ndesoreiko.
Ma sera sema changu pani mwe challenge ya chaita pama ballot papers edu e presidential au ya aka printiwa black and white ende ma face akadzima asana kuonekwa kana asachamisa ari kutoita kunge anendebu akaiswa mazindebu kuita kunge chimudhara saka vanhu ngavasatarisa face ngavatarise pakanyogwa triple C uye voziva kuti president wedu ari panumber 2 nekuti vakada kutarisa face vachamushaya kozi ma face kubva panumber 1 kusvika panumber 3 zvimadhara zvakafanana asi tombonekwa kuti ndiye kana kuti haasi saka ngationgororei ipapo pana kansela wedu futi anongori chuma kansela wedu ari pazasi ndiwe number 2 akaitwa mudiki asi ndiwe number 2 asi zviri nani ari kutomboonekera paassembly hapo panana mp hapo ndiwe number 4 asi iroyo riri kalandi ari kunyatsoonekwa mp wedu ari kunyatsoonekwa kuti hopushava ari kunyatsoonekwa akabuda. Saka ngatipangwarirei ipapo ngatipatarisa isese ngatichatisei dzidza rekati yedu udzaivambo vedu ipapo panotorii triki pavakadaro pana purezidenda pari triki zvekuti tikasatopaongorora pakashata one purezidendi ndiye ari kuonekwa kunangagwa ndiye aisa fesi iri kuonekwa yevamwe vese vakadzima.
Alo ini ndofunga kuti hurumende imbopawo mutemo wekuti vose vari kuda kuvhoterwa vakatadza kuita zvavanorimbisa ngavasungwe. Ungapawo nemutemo wekuti munhu ngaasungwe muna munangarwawo unongotipromisa zvisina basa vakavhoterwa vakahwina vakatadza kuita zvavanoda zvotoda vasungwe vamboenda kumajero.
Murisei team studio 7 Mwesejini, nda kumbuwa uzao, awo wale kusimuka shawo wa chinda kumafuta. Sitaka kundikana, shidune kudawa kumabasa. Chua munu, usifunzepa unu simuka wa chinda kumafuta. Kutindiri kumafuta na muna ni 80 years, kutaramba ali muofisi. Kuchisia muna ni 45 years. Andisi kuti future yako, uninga uchita kuti imire sei. Nifana usifunza wali mgoti kuyendi, usifunza wali mlaini, usifunza wali kusa X, attend.
Hello, Pastor Seven. Pastor Seven, magadi yenyu. Magadi wana mkoma jifungara, wana mkoma tanonoka. Nindo iko Dixon Chikara, ndi kuno South Africa. Ndurango ta uroma iranezi wa remangwana uko wa beriki kumusha. Isusu siwa na venyu ta kundikana kungetiri kwa ikoku. Asi, mindi mimuno zizi ya ma situation zama kusangana na au. Saka tokumbira kuti mufotere pahurumende inopa usanduku. Hurumende ine zvido zvevanhu even isusu kuno kuti hautoniita nekuramba tichishandira izvozvo tisingaoni wabereki nemhuri dzedu penyu watinotorarama hwakaoma chaiko. Saka takipa hope yedu ndaro yedu kuti kumusha ikoko ndimi muchakwanisa kufoterawo pahurumende inokwanisa kunge ichiisa shanduku inoupenyu kuti isusu tinge tichisenzerawo munyika sevanhu vachiri mukuru wevechidiki. Tinotendawo kana mukaisawo audio yangoyi pamberi pevanhu vanhu vakakwanisawo kuinzwawo vachitaurawo nguva ino. Tinotendawo tinotenda zvikuru vana mukoma tanoka nana mukoma Blessing Zulu.
Masorazi parimaonero angu ko ivo idzo nyika dzokunze ko dzinombochemereiko kuti kwanzi dai tando observer maelection okuzimbabwe kuchavanochemera chii? Ko kana wanzi haufaniri kuti observe maelection edu kuchokurwadza chii? Which means vaine point yavo yavanoda vaine chinangu.
Marizino machi ma vese machi champion. Aitumsiri nguwa ya kutiba zincha wanda. Kutimoja mwesha mhaizi. Nguwa ya kupamba muri mwa group. Azibati uli chizwe nasu kuti. Pani mwe mwe agenda achaka wanda mdoni. Iwa mabalot paper zaka tu inda mwe. Aka tu inda mwa polling station. Saka uchaka wanda rechi. That means watu rasta zun jese. Watu tirasi zaka na wiki ya siwa haji. Waipo bumire kucha balot yu agenda yo. Uli so coward like that.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ne Studio 7 isu atina kwatakarere kera tumirai mazwenyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamirioni nemamirioni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane musese pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanda na 7 mangwanani, saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati. Asi patova mune mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zvedu kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu but ose ari pasi peGirls High School. Saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana nese inemu yako. Saka pane polling station A, polling station B ne polling station C.
Sokuona kwako vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotera avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansela. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolling station asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vakagara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pezvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei, vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGeuzai hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota. Vanhu vakazvimiririra vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here? Waonawo here kuti vanhu ava vanga va vanhu vekupi? Vanga va vanhu veZANU PF kana kuti vanhu veCCC? Vanhu vei ava vauri kutaura Rutenda?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato reZANU PF rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. But panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yaGiri chekuti ndingati vanhu ivavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitendererawo zuva ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo, zviri kufamba-famba kwese kwese here? Zviri kufamba zvakasununguka here? Nekuti takanzwa zvekuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata. Vari kufamba sei? Vari kuita basa ravakavinga here?
Mukutenderera mandaita tisati tasvika pazuva ranhasi, ndakaona kuti maobserver meeting groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolice station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobserver mission kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolice station hasati avhurwa sezvandataura kuti mapolice station ari kutanga kushanda na7am.
Hurumende iri kuratidza kutya here? Nekuti takanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa. Iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yeZANU PF?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni-seni tadodoka kutitaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyishidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchikuseni seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka makasununguka here? Ndezvipi zvipingamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau, ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapatsi zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chidzingamupinyu chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau. Uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuzviintroduza kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pati zvino, ende tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau, hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru umwe wangu, ndinotenda nemashoko awatipa neruzivo rwawatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kuzokwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita ako tanonoka wani.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7. Thank you.